back you Brendan. Yeah, 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 le. Yeah, 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 yeah. Ndakatadza zvemashuwa asi moyo wangu warwadziwa pawaenda changomirira nekutenda ko wadarirei kusarenda bebi ndezvemashuwa inga moyo wako nakapiwa nanyadenga changomukira pandafenda kwewewe wadi kusaenda mamwe ndipatuma blue tick sokandibloka asi inini notenda ini ndakangomirira pauchani tindadzoka ndakatarisa pakalenda tine zvimwe zvandomboka yakuti anenge iwewe hapana futi rudo rwako ndozoriwana kupi nikanzi ari kupi ndozoti ari kupi bebe chingondi tekta kwete kundi.